manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kutema hauti takai permission. Unongoti zvirisa ichete. Saka takazvinisa mapurisa kuti tatarisa musi wechishanu, musi wa16 muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Inc Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Ivo vaMDC vakuru vacho vari kutapidza pamberi ngavasazoyeuka makumvurana nayo. Anopinda pamberi chokuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwese anozvipinda muna taichireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Choto, urongwa hwedu hwekuratidzira musi wechishanu musi wa16 kwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose, nyika yose, vanhu vese vemachechi vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri. Mashoko ose anenge afamba, vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichange taridzira musi wechishanu svondo rinotevera unova musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nhai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chokutanga ndoda kuti vachoto, munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi yeyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza zvikoro kunana UZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimotokari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende akasarudzwa nevanhu. Ndosaka muchiona vanhu vachiomegwa noupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge tichitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu, ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri siriasi, dzatingati ndedzekurevesa. Nhaya yenhaurirano mirirano iyo vachoto semusangano MDC ndo zvatinozoda chaizvo tipepa ane nhaurirano dzemazoro kwazvo dzokurevesa dzisiri dzokubanana kumeso asi nhaurirano idzi dzichiitiwa dzokutaura kwandaita sekuhwereketa kwandaita kuti paina mutongi dzavamaenzanise ndokuti paine nhaurirano dzinodini dzinobuda
tiri kunzwa vachibaya kuti imi makadzivisa mapurisa nezvekuratidzira uku asi haasati akupindurai muchaita sei
mutemo weposa public order and security act unoti iwo kana muchida kuratidzira kana muchida kuita gungano munozivisa mapurisa hauti iwo munofanira kukumbira mvumo hanzvo zvinoreva mutemo isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo unotevedzera rule of law takaita zvinodiwa nemutemo zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro seratidzira muno munyika yezimbabwe muri muHarare saka haiwa izvozvo takaita zvinozvipa mutemo vachoto saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti takai permission unongotizivisai chete saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu musi wa16 muHarare vanhu vese vachasangana paafrica ink square mangwanani nenguva dza9:00
kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muzanu pf anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya mdc ichiita madiro ajojina nemusi wechishanu munoti kudii kumashoko iwaya
ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa navanhu vanhu vasingazivi mutemo wenyika ukaona uritungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira tiri mudambudziko guru mwana mai angu senyika zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yezimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita
ndeapi matanho amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku
tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihwohwo sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kupirindiwa matisheti atanga achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu vachida kuzotema mashopu vachida kuzoita zvisina kunaka saka isu tiri kuti semdc tine vanhu vakanga varipo vachange vachita basa resekuriti kuona kuti hapana anotikanganisa reganditoro mukana uno zvakare kuti avo vachada kuotumwa nezanu haiwa manyangira yavona change tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokande kumapurisa dzedzo mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare asi bato rezanu pf rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro ndabata mutevedzeri wegurukuta rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi kuti tinzwe pamire hurumende yezanu pf panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC
isi takamirira hurumende tiri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana vezimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera nokudawo kuti takaenda kumaelections bato rezanu pf rikahwina purezidendi rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabielections tiri kuona zvakare zanu pf iri kukunda maelections ikoko saka vemdc vakatanga kuenda kukoti vachinokwikwidza kuti sister winner zvikarapa vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti chiite sekuti munyika muno mune mhirizhonga chiite sekuti hurumende yapinda yava munangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018 haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yadresi zvinhu zviri kunetsa aiwa idemonstration yekuti chamisa ndiye ngaapi aite purezidendi vamunangagwa ngavabviswa
vamutodi MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira
sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika?
Kodzero yekuratidzira iripo, asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda kuita overthrow the government. Wotanga wataura iwewe kuti ndoda kupidigura hurumende, kutaura mumarali zvatakanzwa naJob Skala vachiita. Wozoti waakuda kuita demonstration, saka zviri kureva kuti uri kuda kurova imbwa wakaudza mupini, uri kuda kutaura kuti isusu hatisi kuziva kuti vavarira yako ndei. Tiri kuziva vavarira yevakomana vanonokerwa kuti vapindewo mupower, but power haipindwe through the back door. Power inopindwa through being voted nevanhu pamaelection. Wohwina zvakanaka naka, wotongwa wapuwa mandate nevanhu, zvokufadzawo kuti wapuwa mandate nevanhu, kwete kuda kupinda nechitsotsi kuti regai tiite mademonstrations tipinde tinogara mustreet. Tagara mustreet zvakaitika kuna Algeria, zvakaitika kuna Libya. Toita kuti hurumende ipidigurwe, then toita kuti isitipinde. Hazvisizvo, hasiwo matongerwo enyika iwayo.
MDC kuburikidza nemurongi wemisangano mubato irori vachibaya vandataura navo, vati ivo vari kuronga kuratidzira uku murunyararo, uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo. Imi munoti kudii nemashoko iwayo?
Nguva yega yega vachidaidzira mademonstrations avo, ndozvavanotaura izvi. Kutisa kuita demonstration yedu murunyararo, asi tinozongoona pasina runyararo rwacho. Tinozoona mashopu akupazwa, tinozoona mota dzeZRP dzaakupiswa, toona futi kana dzeZANU-PF dzaakupiswa mota, toona vachibhuroka marodzi kuti mota dzisafamba, vachivhundusira vanhu kuti musapinda mumadhorobha. Saka tiri kuona kuti vari kutyora kodzero dzevamwe vanhu vasinei nezvemademonstration avo, vari kutyora kodzero idzodzo. Saka ndosaka tiri kuti hatisi kuda kuona nyonganiso munyika muno. Nyika iyi yakarwirwa, vana vakaenda hondo, vakauya nerunyararo, vakauya nekutonga kuzere kwevanhu vatema. Saka taakuda kuti kana tichiita zvinhu zvedu, tiite zvine order, zvine law and order, zviri pamutemo, zviri muconstitution yedu.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo pachayo, ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga, uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANU-PF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ndo mashoko emanyepo. Takaona even pavaiita maprimary elections avo, tichienda kumaelections a2018, vakarwisana tare, tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo. Makaona zvakare zvavakaita kuna Toko ZANU-PF mazuva erufu rwavatsvangirai, vakamuponda, vakamudzingirira vese vachida kumupisira mumba. Ndo legacy yavo yeviolence iyo, tovaziva kuti ndo zvavanoita. And then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti tapinda pamberi ngavasazoyeuka bakumvura yanaya. Anopinda pamberi tekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete, anozvipinga muna taishireva. Ndozvatiri kureva izvo kuti aiwa, ngatiteeranei tidzwanane. Asi kana taakuda kusvika panguva yekuedzana masimba, tinoda kuti tizivisane ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana.
Vamutodi, mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa. Ndinoona semashoko akadzama aya, muri kurevei chaizvo?
Tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence, zvichagumisira zvaane violence, zvichaguma zvauncontrollable. Saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo, isu sehurumende hatizobata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanikidzira kuti mapurisa asati ava pamvumo, ivo voita izvozvo, ndopatiri kuti aiwa ka, hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo. Chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti varikuda kuratidzira.
Asi codification yedu kairi kuti mapurisa ngaaziviswe. Kana mapurisa aziviswa, zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa. Saka vanofanira kunge vaine manpower yakakwana yekuti vagone kukontrola demonstration iyoyo.
Tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku, anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday, handidi? Tiri paholiday. Mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday, mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana siyana. Kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumarodzi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here, kuavoida maaccident. Saka ndo patiri kuona kuti ipapo ndo MDC paikudawo zvakare kuita demonstration yacho. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda nezuro China nenyika dzemuAfrica nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vaMnangagwa vakatiwo kunyange bhangi repasi rose reWorld Bank riri kuzoona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
VaMnangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
VaMnangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMnangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizinisi uyezve variivo varidzi vepeji repafacebook rinonzi Bvenge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isisi Marvelous.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situation yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa. Saka kuno kwacho kuSouth Africa ndine anku andinoti mabhizinesi andakavhura anove mabhawa, restoransi, mashopu, saluni nekungotengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nokuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisi Masela kukudza ichi pachokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako. Kazhinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupinda munyika ino yeSouth Africa, takapinda mugore ra2007 ndine murume wangu Tritu. Murume wangu is a qualified engineer, anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yacho hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobata-bata achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwama 50 ranzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga piece job yekuwacha. anditi maona ndichipoa kana 50 rand nguva changa ari ma 50 rand pe washing basket ndichitowa chira mama madzimai then ndika manager kunge ndaunganidzawo mari yangu yati wandei maria ndakabva ndachitanga kunda zvekuti ndakutengawo fodya mu Jobek CBD ndichienda nayo kunze ndichinotengesawo kunze kwe Jobek area kwataigara kuya kuya ndichingodaro saka ndichingodaro nekudaro nekudaro ndakazo manager kuunganidza mari ndaunganidza mari ndopa ndakazo kwanisawo kuwana mari yekuti ndihode mbatya adzidza tinoti mazitye mabhero ndobva ndatanga kupindawo manigerians ndichitenga mazitya yaya ndichienda kumareserve muno musouth africa ndichinotengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei ndopa ndakatangira ndopa takatanga kuita mapepa tazowanawo mapepa edu murume wangu sezvine yakabva angoitawo lati mwari vakapindira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost pa online achibva atoapplya online yauti vatomudidza kuinterview achibva atoendawo kumugodhi kuya achienda kuinterviewa kuya haanamboita 30 minutes ndobva atoemployiwa ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo but that was kuLimpopo by then ndokwataigara
tinoona mazuva ano mune aya atingati magroup epafacebook makatanga riini zvekuti mufunge zvekuita magroup epadande mutande iwaya
makatanga negroup rinonzi fashion police rezvemucheno chenezvi semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodawo zvekungochena saka takangoti rega tingoitawo group remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndobva taita rinonzi fashion police yemadzimai ndo rakatanga then taona kuti varume vaitipekera vachipindawo mufashion police yemadzimba imomo takabva tatikotadi kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi fashion police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopa ndakangoya nekonsepti kuti airega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzenge dzenge tione ndopa takangovhura gurupu rinonzi dzenge dzenge riya ndavhura gurupu rinonzi dzenge dzenge riya riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stereki dzenge dzenge riya ndokungotanga kwazvakaita
munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande
aiwa maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazizera echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe so kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu renzenge nzenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa tinokutenda isisi Mavelas ndinongotirapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uku
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvezuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwanawo hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva nasi taita rombo rekubata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivi reZipra vaMax Mukandla tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMukandla
tinotenda makadini zvenyu
aiwa tiri wapenyu baba muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro
zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndo magamba chaiwo isu tiripo tisi ufani kwa kuso zazi kisa zimwe zakaya chaikirwa ni amazedu zakati hata kushika pazara mwesi
vamkanda pane magamba akarwa muhonde yechimurenga vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo asi tinovaziva vari koti gere nawo zuva nezuva zvino zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo
vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba ivavo vacho ivavo vane zvavari kubvara ivavo vacho vane zvavari kutyira ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanhu ivavo saka iwo magamba pachezvavo aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo asi vatarisire upenyu hwavo
kune vamwe vasina kubvira vambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzekubatsirwa zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo vangabatsirwa sei vanhu ivo
vanhu ivavo pari zvino sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president presidium yesimavo veterans vanofanirwa kuti wopia first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo ispeshali kuziprosite nguva dzezetin dziaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaga kuti vabatwe nenyaya yegukuraundiya saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi nokuti infomesheni yese iyaya inolidha kuti munhu uyu anogara papi anonzi ani vanhu ivavo ngavatiwe mari dzavo kana zvakundikana ipapo sezvo tichitungamirwa naivomavo veterans pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari dzodzo seumavo veterans takabatana vanhu ivavo ngavapiwe mari dzodzo hapana vakuzokuti havazikani tanga tina maassemble point saka mavo veterans anozivana kubva kumaassemble point vanozivana vachibva kumatraining vachina kumadeployment enzvimbo dzokunorwira saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo varegedze kutambura sezvatinoona nhasi
matauro onyaya yevakarwa hondo vari kudivi rezapu zipra forces munguva yavana nyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo yadzakanga dziinayo nehurumende zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo
maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo nokuti akatengwa maproperties ezipra haasi ezapu haana kusainirwa nemapolitical leaders paunit accord iyaya kwete however madevelopments aripo tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident vakatenderana ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties ezipra saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties ezipra achidzoserwa maproperties ezapu at political level ngaadzorerwe nokuti vanhu haingabhenefiti kumaproperties ezapu nechikonzero chokuti vaita unity
aiwa tinotenda zvikuru vamukanza kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tinotenda
manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto ezipra vamaximu kandla muchirongwa chedu upenyu hwedu icho munounzirwa neni jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndoti murara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda jonga nechirongwa chako chawatipa tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi MDC inotungamirwa navanelson chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16 asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vanoti vakuru vemumdc vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini raichoto ndiri muwashington dc ndokusiyai mina chris gande achikupai nhau dzendebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali challengeani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela umsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 zikuncwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini.
So okusegcekeni ukuthi sina siqhubela phambili ngamalengiselelo, asidingi imvumo yamapholisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the Nation Address, esithi inhlelo zikahulumende wakhe ziyaphumelela. Kube lesiphithiphithi, abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku.
Kati planana indaba singazisanga ngolesikhathi ukuthi ke kuza credit gating sakabani kwenzela ukuthi silungiselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Wona athi azazisa iMDC ukuthi itshengisele na kumbe hatshi edolobheni leHarare. Sixoxele isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, ngithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa i-reload. So ma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number one ngiyolo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhe siku-step one khonaphana, sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu, 16 August. Abadalele abakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esabesilayo. So siyaqala ngeHarare, Friday 16th August, sizaba the street protest, sizesiye kuma-Africa Event Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumente obamba ngayo ilizwe, kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthini ukucibelezela kwayenzwa la nyakenye kukhetho lukapresident, lokho esingakayiqedi indaba yakhona. Esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nisihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe yabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokhrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesekelo sombutho waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe i-protest, ayenze i-petition peacefully. So lathi silandela isekelo sombutho section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, wenza ukuthi isikhalazo satisfakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala, ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo lakwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDCCP okuyenzakala eHarare ngo-16 August yikuqala, kuthi ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela lokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe silama-marshals ethu siwathonileyo, ababe escorta abantu ababe matcha, ababe tshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe elasidizinda kumbe udlakela olwenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolesihlanu sikhangelela ukuthi sizatshengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo basahlolisisa ukubana bathathe inyathelo bani. Sebelazisile na ukuthi bazathatha inyathelo bani?
Ngabe ngifisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi ukuthi notification letter. Asukuthi ukuthi senze iapplication for clearance. Ma uhamba ngePublic Order and Security Act kumele wazise amapholisa ngoba yilungelo lakho kusiya ngesisekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo. Asidingi imvume yamapholisa.
Hello ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esewange.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule umbiko wesimo selizwe iState of the Nation Address lapho athe ikusasa yelizwe ikhanya imhlophe kulandela athi ikuphumelela kwenhlelo zikahulumende wakhe. Umnangagwa uthe okunye okupha ubufakazi bokuthi ilizwe liyathuthuka imbiko yebhanga leWorld Bank.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts.
Ngikhuluma nje inhlanganiso yeWorld Bank isikhuphule isimo sethu ngokusikhuphula kuluhlu lwamazwe alomnotho omncane yasisa kulawo alomnotho othe xaxa.
And ambitious vision is within grasp. We continue to engage international financial institutions and the creditor nations so we unlock more inputs.
Umnangagwa uthi inhlelo zikahulumende wakhe ezokuvuselela umnotho welizwe seziqalisile uletha izithelo ezingakaze zibonakale kuminyaka eminingi esanda kwedlula.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus.
Ngemva kwesikhathi esihle uhulumende wenelitshe ukusebenzisa imali ngemfanelo kwabanemali esala ingasebenziswanga.
For normalizing relations with the national we remain internally grateful
Spain,
all those nations outside the AU which have stood by us through thick and thin, principally the People's Republic of China, Russia, India, Belarus, Spain and Brazil.
Umnangagwa uthembise umbuso okhululekileyo esithi lokhu kuzenziwa ngokusemthethweni ngokuguqula imithetho ekhona emibi.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance.
Ngikhuluma nje imithetho emibi eminingi siyayisusa sifake emihle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ahambelane lombuso okhululekileyo.
No piece of legislation which is deemed offensive, restrictive or undemocratic will be spared.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule izolo esigodlweni sakhe iState House eHarare. Engakethuli amazwi akhe uMnangagwa kusabelele imbiko ehlukeneyo abantu bethandabuza ukubana kanti vele uzethulani emoyeni. Yemoyeni khona phakathesi silo mnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMathebeleland engowenhlanganiso yebhethu likaZulu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye mnumzana izolo ube ngobanye yini ababo abakade bekhangelele sibona nje imfanekiso yokuthi umongameli uzethula imbiko, wena kuyini okubuya enhlizweni yakho sizwa khona?
abantu bonke vele bengalanto bayikhangelele abantu bayocanta ngqo kulomunye songabe sebhugile uhulumende ngoba hayi akulantenta ayikhulumileyo akulantenta asazoyikhuluma siza wonke mbhodile namhlanje ngibuza ukuthi lihweni nakwibandla lakhe bonke bathi ayi umntulwana akadezwanga lokuthi ukhuluma ngayo
manje ke ngokubona kwakho okungakubangele ukuthi ethule amazwi la abantu bengakhangelelanga sibephonguza ukuthiwa kule mbiko eqakathekileyo kungakuyikuyini ukuthi kukhona yini okutshaya amanzi la
abantu abaningi bacabanga ukuthi engxenye ureactor ukuthi kula abebandlale MDC Alliance bakhulume ngokuthi bafuna ukungena ezitaradeni ozama ukuthi ipacify umdikiso okhuthazwa ngabantu be-MDC Alliance yikho abantu abaningi abakukhanye abakukhumbulelileyo ngoba ungakhangela izolo kobulawayo bekunothisamfundo uncoli akukho nto entsha kuhulumende in terms of economy abayenzayo ezatshintsha impilo zabantu yikubona la ma-tollgate izolo abantu beyakwatyelile ngoba ubunzima buyabuloke busiya busoma so kunzima ukuthi vele futhi kukhona abakwenzayo okuguqula impilo zabantu zisiye buhlele
kodwa-ke uyakhuluma yena umongameli Mnangagwa lapho kubana inhlanganiso ye-World Bank yakhuphula isimo selizwe yathi yona hayi ilizwe selisuke kulokho okuthiwa yi-middle income sasiwa phezulu ungabona inhlanganiso ezinjalo zikhipha imbiko enjalo akuphi na ubufakazi bokubana uhulumende ule ngqubela phambili
mina kangaze ngikhangele ukuthi World Bank itheni ngikhangele ukuthi i-levels of poverty ngokuhamba ngikhangela abantu ilizwe lonke lile development kukhanya ngokuthi kuma-urban centers kuyabe kulayithiwe ntambama kodwa kathesi i-development izabe ikhona njani kuyi-darkness akulamagesi and elizweni uma umeasure i-growth ukhangela vele ngokuthi ele i-road network lamagesi lani lani okuyikho okungasekhoyo kathesi ngawo nalo mbusazi so kambona ukuthi singalalela i-World Bank i-IMF whatsoever zitheni seke sikhangele ukuthi umuntu uyakwanisa yini 3 million a day uma engazikwanisi akulandaba ukuthi batheni kuthi ukuthi udole uqansile
manje ngamafitshane ungathi yena amazwi la ayethulayo ngawukududuza na abamsekelayo kumbe ngamazwi alethemba yena nxa ewazo ayewakhuluma ukuthi hayi ubungcono bukhona sekwenzakale lokhu kwenzakala lokhu njalo ikusasa yelizwe ikhanya iphatheke kuhle lanxa sibona ukwenzakala ezindlini lapha ungathini wena nxa ukhangela amazwi akhona lawo ukuthi uyathemba yini kumbe ikududuza nje abantu
andithemba ukuthi laye uma ungambhalela phansi ungafaki isignature yakho futhi kulo muntu okuthe engakhona ukuthi izimbabwe yona le esikuyo ngangikhona ukuthi laye uyawathemba amazwi akhe ukuthi nje kungathi akhuluma ukuze utho something lalokho ngalanto yokuthi akula nto ubabalwana ungasukela ngemva komnyaka ophelileyo wathi the voice of the people is the voice of God kodwa abantu bengathi bayaphakama uyabadubula kathi esimesithi kwangkona bazama uku-alayina you don't necessarily need to align but you need to restrain amasosa ngoba kulamthetho vele thi kwangkona amasosa kayedubula ama-civilian but sebadubule abaphinda so akudingi ukuthi kuzokuthweni iphalamende ihlelile yari-alayina umthetho ngoba kulamthetho vele thini bothi ama-citizens ma ese-elentoazisuku azisolayo aphakama abulawo
hayi kuyezwakala isibongile kakhulu mnumzana
sibongile nathi
lo-ke umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likazulu wesigaba semandebeleni engowenhlanganiso yebhetshu likazulu ebesixoxa la ecingweni ekobulawayo
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
kumele siphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku. Sixoxe lomunye umchayeli umnumzana Edwin Ndlovu obekhona kusenzakala lokho.
Ye kunzima bakithi kulizwe lethu Zimbabwe. Ama-toll gates bakhweze ngelanga linye. Izolo bengihambe Plumtree ekuseni ngisiye Plumtree bekuyimbhadale $2. Mase ngiphenduka sekuthiwa $10. So emangweni ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sethiwa wabhadala ama-$10, amakhombi abhadala ama-$15, ama-trucks ama-$25, la amade kakhulu ama-$50. Abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga indaba singaziswanga ngulesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele. So kube lobunzima kakhulu-ke ku-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala. Yomumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphonge ukukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho ke lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula. Kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate yiluhlupho olukhona lonalo likho. Abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho bazange batshele kusase lesikhathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engizwe ukuthi belohlupho ngesigodini. Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingekuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate ye-Plumtree bathe bathi hayi sizavuka sikhweza ngelanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini bathe bakhweza khonapho yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala lamhlanje. Bekungcono-ke khona lokho lanxa yena leyo mali ingatholakali iyimali engekho abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo. Labe-VID ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe atheste i-road test class 4 bakhweze abaye $100 izolo. Khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umthayeli ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwe-CP isikhathi?
Hey, andikunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esilabo khonapha elizweni kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lalivele lizwe lani, sibise leni kathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokho abakutholayo akweneli njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantwa babo lokunye okunjalo abathe baya kufuna liyavumelana lakho yini
mina ngithi yabe abazeli benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits abantwana bebemele amabeli benkululeko bethole enough to empower abantwababa bathina sanigilitha kakhulu okokuthi kathese singabantu abakhalayo besifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufikile ngalomsizi but ngendlela ngabe sisendaweni e-right thina singanakekelwa kutho ukuthi labantu abethu siyafanisa ukubanakekela kodwa sizanje sithole ukunakekelwa asizanje sikhangele njengabantu yikho kathesi ngo-crybaby ngoba asinalutho vele uyaphokaza asinalutho ngabe silolutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala ngakathesi kambe mina ngingathi uhulumende athengele mina impuphu athengele umntanami uzagcina kusasethengela lo mzukulu but mina ngithi abaleli benkululeko kathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa
ye sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngemva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo kubaphathisa
abaningi kakhulu njengekalakithela amandebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo lwaluvele seluqalisile ukuthi kuncedisa laba kakhulu laba so into yakhona i-aspect engapha emathebheleleni kakhulu kuma-axis abaningi lakathesi lokhu bethengisa amanga kulanto ephumayo kathesi vele akulalutho imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba waspenda all those years eganeni eqeda khonapho kasakhanyelwa sekukhanyelwa bona umbana abalutshana okumele bade basuke
manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lani lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la
ilanga leli sikulithi nasisuthi sisekile kakhulu sinabafowethu abahlala kubozambia emozambique ema-Angola endaweni ezijeneyo indawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu zabana kuyahanjwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanjwe izikhumbuzo sikhona ngali sibavakathela abakwanisile ukuyafika bahambe besize and kungabi i-expect yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente ezambia urhulumente angenele e-Angola urhulumente layangenele kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu njalo ama-shrines abo ma-well protected abe yi-heritage abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela ezambia waphela emozambique waphela e-Angola
hayi kuyezwakala isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ngiyabonga
isale hayi lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle
ngiyabonga baba
lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Jasmine Thofa isiphathamandla sebandla le-MDC yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificate uqala ngokusichasisela ukuthi usebenza njani usebenza lobani njalo usiza njani abantu kulolu daba
onke at parliamentary level siyakhuluma ngakho even ku-SADC parliamentary forum kule program ekhona e-SADC ekuthiwa yi-statelessness ukuthi kuzaba lesigaba ngathi yi-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala ku-SADC oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation at parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kube le amnesty ukuthi wonke umuntu ongana document kuna abantwana kuphela ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha ngahamba la kumsikeli lapho kulungiswa khona amabhesi bakhuluma ukuthi khona kuba le security ukuthi wonke umuntu aphiwe nje ibhesi kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma-birth certificate abangalama passport or any documentation kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise bayabesebesazi ukuthi ngubani lobani ohlala ngaphi abantwana labo bayabenabazali abayenelisa ukubatholela amabhesi ngisebenza lamanye even amakhansi lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo anti bayakhuluma ngezinto zemendo so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho ngizaxoxisana kokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani.
Kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate lingathi lake laphumelela yini bakhona sebasizakalayo.
Sesisize abantu abaningi kwaye kulo mthetho lwana ukuthi abantwana abazelwe eGoli kwaye kuhlupha ukuthi bebuye ngapha ngoba bebhadale i-$50 ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana. Umthetho lwana sowatshintshwa abantu kabasabhadali i-$50 leyana so ngibona ingani i-milestone or i-achievement ingathi abantu bayasizakala ngakhonokho. Kulomunye umthetho njalo so kulezi nto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate okunye lakuthi kukhangeleleyo engibona ingani kungaba khona very soon anti yabona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha ibhesi besisithi umama i-constitution ithi yona umama kuphela nguyomle amthathele ibhesi so sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe lelungelo kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho unenye wasuka waya somewhere then wabhubha bonke abazali kumele babe lelungelo lokuthi bathathele umntwana ibhesi kunceda i-right yomntwana.
Waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa kwanceda ngani?
Kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende yiyo eyatholisa i-benefit yona for example yokubantwana abazala e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 lana abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngaso ma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu akhona ama-economical refugees.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Telfer isiphathamandla sebandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende sixoxelaye ngobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Mamhlanga. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ivandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga eside kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngoChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.